Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi. Chitatu ndira 25-2017. Nengo ze paramende zozea kuburitswa kwema warriors mmakwikwi e-2017 AFCON. Urumende inotadza kuwirirana nevashandi vayo panyaya yema bonus egorera pera. Muchirongwa chediaspora tiri kutarisa urongwa wekukurudzira hurumende yeSouth Africa kuti iwedzere nguva yekugara zviri pamutemo kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa. Hurumende inovhara makireshi asiri pamutemo muchinoi. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na 8 p.m. tiri kutarisa urongwa wekukurudzira hurumende yeSouth Africa kuti iwedzere nguva yekugara zviri pamutemo kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa. PaFacebook page yedu yeVOA Shona Nasi tichange tichizeya paLive Feed kuburitswa kwemawarriors kumakwikwi e-2017 AFCON. Kana muchida kupinda muchirongwa cheLive Talk kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasai isai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwe kutifarira pa Facebook page redu re VOA Shona.